mavonelo angu ndokuti eZimbabwe inenge ine history yokukonewa kushandisa zvinhu zvavanazvo, kukonewa management, kuya kwatingati kukonewa management kwokuti vanoramba vachingotengesa matiketi asi ndege dzacho dzisipo, kana kuti ndege dzinononoka kusumuka kana kusatosumuka zvachose. Saka maonero angu ndokuti nyange wakatenga ndege dzinonzi dzingavatsva dzakaita sei kana dzakawanda sei, kana vanhu vacho vanozoita mabasa acho okumaneja ndege dzacho vasingakwanisi kumaneja sokumaneja kunoitwa dzimwe ndege dzinomhara muZimbabwe kana kune dzimwe nyika, yekuti dzinosumuka nenguva iyoyo dzisingaiti zvokuti dzazadzisa vanhu, handioni kuti pane chipinduko chokuti Zimbabwe ingazonzi yavavo ndege yetingadada nayo isu zvizvarwa zveZimbabwe.
Asi kuri kuti ndimi mune basa rekutsvaga vangave vachitungamira kuAir Zimbabwe, mungade vanhu vakaita sei?
Vandinganyanya kutarisisa chaizvo vanhu vanenge vakafunda kunyika dzinomukurumbirawo kuziva zvamabhizinesi zvokumaneja sana America, sana Britain, vanoziva kukosha kwenguva mubhizinesi. Chinotinetsa isu kwedu kunana Africa ndechokuti tinofunga kuti kwanzi there's no hurry in Africa. Zvose nokumabasa toenda chii there's no hurry in Africa, asi pakuita business rinenge richifanira kuunza mari ndopatoziva isu kuti time is money, nguva imari, yokuti kana ukarosa nguva watoroza mari yakawanda. Zvino kana mukatarisa Zimbabwe ndaimboikwira ini kubva kuBritain chiinda kuZimbabwe, haisviki nenguva kana kutoti haimari zvachose. Vanhu vonzinga vachiinda muhoteri vachinodya mari iyo yeZimbabwe. Saka nokutambiswa kunoita nguva ikoko ringaita bhizinesi rudzi, tinoda vanhu vaya vanokoshesa nguva, vanhu vanenge vakafunda kumhiri kwamakungwa kwakaita kana sovuno kuAmerica, kwokuti kana kwanzi meeting inotanga nguva yakati kana ndege inosimuka nguva yakati, inosimuka nguva iyoyo. Zvino zvekwedu kuZimbabwe uku zvinhu zvacho zvinotinetsei, fundo yacho toti pamukuda yati dhakira haichadzidzisi vanhu zvobhizinesi chaizvo zviri mukati. Saka tinoda vanhu isu vanenge vane fundo yapamusorosoro chaiye madhokotera, vanenge vaine track record yokuzikamwa zvavakamboita nekambani dzavanenge vakambosumudza, vachikwanisavo kudzidzisa vamwe vachazodii vachazovatevera, nevamwe vose vanoshandira kambani iyoyo vanofanira kunge vachidzidzisa kukoshesa kwenguva, kuti nguva yakakosha sei, zvinhu ngazvifambe senguva. Indege kai harisi bhazi rokunzi nhasi rauya mangwana harina kudai, saka kunonoka kwayo kurusawo mari kwayo ikoko.
Tiri kuonawo kuti pane mutauro pakuti ndiani chaiye muridzi wendege iyi, vamwe vachiti hurumende, vamwe vachiti pada imhuri yekwaMugabe, asi vakuru vakuru muhurumende umo vari kuti aiwa mari yakashandiswa apa imari yehurumende, asi inenge yaitya nyaya dzezvirango pachine utungamiri hwavaMugabe nenyayawo yezvikwereti zvine Air Zimbabwe. Zvinhu zvakadai hazvifaniri kujekeswa here kumhuri yeZimbabwe kuti zviri kufamba sei?
Pari zvino zvinofanira kunge zvichifanira kujekeswa nokuti tava munew dispensation yatanangana nayo inopembedza nyaya yokubuda pachena. Saka ngaibudewo pachena ikoko tinatsoziva kuti ichokwadi here chamaa kutitaurira ike zvino kuti idzi ndege dzi dzaizenge dzichinzi ndedzekwana former president vana Mugabe, dzekuti maivanda yenyu zvikwereti zvazviine Zimbabwe, saka nemasanctions ndo zvamakaita izvozvo. Ngazvibude pachena zvose tizvionevo, kana paine madocuments acho anenge achizvipupura izvozvo, todawo kuzviona izvozvo kuti tikwanise kutsigira hurumende yacho.